be safe and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 30 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rehurumende yeUnited Kingdom rinoona nezveAfrica rinokurudzira Zimbabwe kuti mitemo ishandiswe zvakaenzana pavanhu vose. Vashandi vehurumende vanoti vanogona kutanga kuramwa mabasa vhiki rino kana pasina kudhorwa zuva rekuti nyaurirano dzemari dziitwe. Iyi ndiwo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa necovid-19 nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi muZimbabwe vachingove chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri 1520. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nemumwe 69,751. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi matatu nevapfumbamwe 36,839. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana matanhatu ane gumi nevanomwe 34,617. Zvichakadaro munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance uye vaikambove gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vanoti vari kukurudzira vanhu vose kuti vabayiwe nhomba yokudzivirira chirwere checovid-19 kunze kwekunge nhomba iyi iine chinokanganisa utano hwemunhu. Dr Madzorera vanotaura mashoko aya zvichitevera kubayiwa kwavo nhomba yavo yepiri yeSinopharm kukwekwe nezuro. Kubayiwa kwavo nhomba uku kunoitikawo panguva iyo vanhu vakawanda vari kuratidza kutambira nhomba iyi zvichienzaniswa nemazuva aitanga kubayiwa. Panyaya yevamwe vari kuti bato ravo harisi kukurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi, Dr Madzorera vanoti kunyange hazvo riri basa rehurumende rekupa dzidziso kuvanhu, MDC Alliance iri kuitawo nepainogonanapo kuwanisa veruzhinji zivo pamusoro penhomba iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr Madzorera kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti ndanobayiwa nhasi dhosi yangu yechipiri yeSinopharm vaccine. Sure kumavhiki mana tabayiwa dhosi yokutanga. Zvandangoona ndezvekuti aiwa hapana chandambonzwa kana chimwe chandingati chakashata kana maside effects panyaya yekubayiwa nhomba iyi. Saka taangomirira kuti tione kuti nhomba iyi inodzivirira zvakadini kubva pachirwere checovid-19 ndozvikuru zvasara.
Tiri kuona Dr Madzorera kuti vanhu vakawanda vanenge vachiri kungozengurira kuti vange vachibayiwa nhomba iyi. Imi mabayiwa nhomba yenyu yechipiri zvii zvamungavataurirawo nokuti vamwe vanoda kumbomira kuona kuti vakatanga kubayiwa vari kurarama here?
Chandangovataurira chikuru ndechekuti panyaya yenhomba iyi chikuru inyaya yesafety. Kanditi safety tirova kuti nhomba iyi haina zvainokuvadza here mumunhu. So far hapana chatataona chainokuvadza. Saka tinokurudzira vanhu vese kuti vabayiwe. Hapana chaunorusa kungobayiwa nhomba kana isina chayakukuvadza. Hapana chakaipa. Chechipiri chatichazoda kuona ibenefit yacho yekuti nhomba iyi iri kutipa benefit here ndo yatakatarisira nemazuso matsvuku iyoyo. Tichaiona nokufamba kwenguva kuti vanhu vabayiwa vanorwarawo covid here, inodzivirira here kubva pane chimwe chirwere chedu chiri kusouth africa chinyowani checovid ichi chakabuda nezvimwe zvakadero ndozvasara. Asi kurudziro yangu ndeyekuti munhu wese ngaabayiwe, hauna chaunoruza pakubayiwa.
Pane vamwe vari kutaura kuti bato renyu MDC Alliance arisi kuita zvakawanda pakukurudzira veruzhinji kuti vange vachibayiwa nhombai. Kunyange tichiona imi Dr. Madzorera muchiburitsa mashoko pamusoro pe-COVID-19 svondo nesvondo, mungataura chii pamusoro pemashoko aya?
Chokutanga ndechekuti harisi basa reMDC Alliance riri kushambadza nhombai. Asi tiri kushambadza nokuti tinofila kuti tiri ma-national leaders vakasarudzwa nevanhu. President Chamisa wakawana mavhoti 2.6 million. Saka nyange zvoti tisiri isu tiri kutonga, asi tiri kungozvinzwa zvichitiremera kuti tingonyarara pamusoro penhombai. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti tiri kuedza kutaura nemachannels ese atingakwanisi kutaura navo kukurudzira vanhu kuti vabayiwe. Chechitatu ndechekuti sezvo tisiri isu hurumende iri kutonga, hatina madocuments akakwana okuti tinganasa kudodonora tichiudza vanhu kuti takazopiwa dhokumendi yakati nevanhu vekuchina vekusinofarm. Basa rokudzidzisa vanhu nezvemushonga wese unobuda munyowani, ingave nhomba, ingave pirisi, ingave jekiseni, ibasa remanufacturing company rinoprodusa madhosi ainofamba ichidzidzisa vanhu. Tinozviona isu machiremba masales rep emacompanies pakayamushonga munyowani vanofamba vachidzidzisa vachitipa chii matsamba okuti izvi ndo zvinoita mushonga wedu, ndo maside effects, ndokushanda izvo zvazvino kuitwa pasinofarm vaccine. Saka tichiri kuzvitarisira kuti hurumende yedu iti chakamukike mbichana izive kuti ndo zvinoitwa kana mushonga munyowani wauya munyika, kotanga kudzidziswa mahealth workers vachapa mushonga iwoyo.
Zvii zvamungataura pamusoro penhombai yecovaccine yapinda munyika?
Chandingataura ndechekuti hatina zvizhinji zvatoziva pamusoro payo.
Avo vange vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance uye vakambi vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare mukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rehurumende yeUnited Kingdom rinoona nezveAfrica vaJames Dadridge vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti nhengo dzeMDC Alliance dzinoti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe uye mutevedzeri wasachigaro mubato revechidiki reMDC Alliance Youth Assembly Muzvare Cecilia Chimbiri vari kuramba vakavharirwa vachinyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vachinyora paTwitter pavo vaDadridge vati vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ione kuti mitemo inoshandiswa zvakaenzana pavanhu vose uye kuti hurumende iratidze chido chekupindudza zvinhu munyika. Vati kushungurudzwa kwevanhu vemapato anopikisa kunofanira kumira. Tatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Gweta raMuzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaCharles Kwaramba vaudza Studio 7 kuti vari kugadzirira mapepa ekudzokera nawo kudare redzimhosva kuti vaviri ava vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso.
Sokuziva kwenyu musikana Muzvare Joana Mamombe naCecilia Chimbiri vakasungwa nenyaya yekuti vakatyora murahwo nechekuita neCovid-19. Tikakumbira kudare reMarshes Court kuti vatongo vachibva kumba, dare reMarshes Court rikaramba. Tikakwidza nyaya yekudare kuri repamusoro reHigh Court. Sekuziva kwamunoita musi wechina svondo rakapera, dare iroro rakaramba zvakare kuti vatongo vachibva kumba. Zvichireva izvo kuti izvi zvese tichitaura kudai vachiri muchitokisi, vachiri vakavharirwa, vakanyimwa mukana wekuti vatongo vachibva kumba.
Imimi semagweta avo mafunga kudii nenyaya iyi iri kuramba ichinetsa kudai?
Isu hatisina kufara nekunyimwa kwavo, uye zvakare tiri kushuvira kuti kwikwidze nyaya iyoyo, tiikwidze zvichibvira mumazuva mashoma rimwe chete kana maviri anoteera kuti tenge tichikwidza nyaya yekudare repamusoro.
Ko, zvikasafamba zvakanaka zvakare motora danho ripi?
Kana zvikasafamba saizvozvo togona kudzokera zvakare kudare reMarshes Court tichiitaiwo. Pavakanyimwa paya, iko zvino zvinhu zvinenge zvashanduka. Sekuziva kwamunoita nyaya imwe chete yavakanyimirwa bail, nyaya imwe chete iyo yakapiwawo zvakare vanonzi Takudzwa Ngadziore mukuru weZinasu. Saka tiri kuti iyoyo inogona kubatsirawo zvakare kuti bail ravo chichemo chavo chinzwikwe patsva.
Izvi muchazviita rini? makato tangi za kufambisa mapepa acho here
atisikunyanyo manya manya zvedu nekuda kwechikonzero chekuti tinofanira kunyatsoita zvakaringana tonyatso kwene nzvera mapepa edu abude zvakanaka shungu dzedu dziri dzekuti pakupedzisira vatongo vachibvakumba isu semuziro watoita nemudziro wavanotiita havana kana mhosva zvachose saka tirikutarisira kuti munguva diki inoteera vachagona kunge vachiwana rusununguko rwavo
avo vange vari gweta ramuzvare mamwembe namuzvare chimbiri vanoshanda nezimbabwe lawyers for human rights vacharles kwaramba vari parunhare kuharare nestudio 7 Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nyaya yehurumende yokusada kuita nhaurirano nevashandi vayo panyaya yemihoro yave kupa kuti vamwe vakuru mumakambani vaitewo zvimwe chetezvo vachiramba kuita hurukuro nevashandi kunyange mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira asi gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti hurumende yakazvipira kuita hurukuru nevashandi vayo uye kuvawedzera mari vashandi vehurumende vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende uye vanogona kutanga kuramwa mabasa vhiki rino kana pasina kutaurwa zuva rekuti nhaurirano dzemari dziitwe kunyange hazvo Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kuda kuti nhaurirano dzemihoro dzizewe kumisangano yeTripartite Negotiating Forum mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti nyaya idzi dzinofanira kuzewa nekambani yoga yoga pasina kumanikidzwa kuti makambani kunyange ari kutatarika nekuda kwechirwere cheCovid-19 ape vashandi mari yavasingakwanise zvinozopa kuti agume avhara kana kugumura vamwe vashandi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo
mihoro yevashandi yagara iri pasi yagara yakasarira kumashure kwenguva yakarevesa ndizvo zvinotokonzeresa kuti kusava nekugatsikana kupublic service iyo zvino inyaya yekuti mihoro yasarira pasi masalaries nemawages asarira pasi
ko nhaurirano dziri kufamba sei pakati pevashandi nevashandiri
hatina kumboona kuma collective bargaining aitika iyo zvino hatina kumboona mari chaizvo zvino yakawedzerwa kune vakawanda taona vakawanda zvekare kuti maemployers atora advantage yekuti hurumende haisi kuda kupa vashandi vayo mari nekuprivate sector kwane program yakakurisa
ko sei muchidaro
taona madeadlocks akati one day taona kutingati kunegotiate in bad faith kwemaemployers maemployers haasi kuuya kumanegotiating table maemployers akutoratidza arrogance kumanegotiating table
vamiriri vashandi vari kutiwo kudi kwamuri
maunions akati one day ari kutocomplaina kuti pavanoita collective bargaining vanosangana nemaemployers ari very very arrogant hatizizivi kuti chii chiri kuitika asi vanogona kuva vachikopa kana kuti vanogona vachiteedzera ziri kuitwa nehurumende taona arrogance iri kuitwa nehurumende ndiye employer mukuru kana achitsinyira vashandi vake zvinodzokonzera kuti nevekuprivate sector vaone zviri nyore kungotamba nemaunions kana kutamba nevashandi
vanenge vachiti kudii chaizvoyo vashandirwi ava kana potaurwa nyaya dzemari
pavanenge vachida kuuya vanouya vachida havana zvavanazvo kunegotiating table pamwe vacho vachiramba kana kuuya kumanegotiating table ndizvo zvatiri kusangana nazvo iyo zvino
munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 vaimbove munyori wezve mabasa muMDCT vaAbednego Bebe vanoti vari nhengo yebato reMDC Alliance. Vabebe vaudza Studio 7 kuti kupinda kwavo muMDC Alliance hakuzi kuchinja mapato sezvo MDC Alliance yakaumbwa nevaimbove mutungamiri weMDC Muchakabvu Morgan Tsvangirai. Vabebe vati vanhu munyika vanofanirwa kubatana kuti vakunde muzarudzo dzemuna 2023. Mutevedzeri wamutauriri weMDC Alliance vaFelix Magalela Mafasivanda vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance inotambira vaBebe nemufaro. Tatadza kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Chekutanga ndechekuti ndagara ndakataura kuti unity yakakosha mubato redu reMDC. Zvinogona kuti vanhu vanga vasina kutaudzana zvakanaka pakashaya Muchakabvu vatsvangirai. Asi iya nguva manje yekuti vanhu vagare pasi vabatane kuti tirwisane nezanu tichienda kuna 2023. Zviya zviya zvokuti ningi ajoina ningi, ningi ajoina ningi, tiri kuzona muzanu. Katimbozore garai zvigare muzanu imomo. Isusu ngadiite izvedu zveMTC. Hongo vanhu vakapesana muna 2018 kwakashaya baba Tsvangirai. Asi yanguva yekuti vanhu vagare pasi vataudzane. Vaone kuti basa ranga rakatanga naiye Muchakabvu Tsvangirai harisati rapera.
Sei makasarudza MDC Alliance pakati pemamwe mapato ose?
MDC Alliance yakaumbwazve nababa Tsvangirai vasati vafa. So saka MDC Alliance iri kukudza kuti vanhu vabatane pamwe chete kuti vashandire kushanduko munyika. So saka ndiri kuzadzisa zvandaka pledge kuti aiwa inini churo yangu ndeyekuti vanhu vabatane. Tatotanga basa racho, taritanga kuNkai South. Kwa Sara ndeko kuti basa ratakatanga kuNkai South ngari spread nyika yese, and ndine sure ndokuti richa spread nyika yese basa racho.
Munoti kuruzhinji rwevanhu vakateerera naye vaBebe?
Zvanoda kuti vateerere vazive ndezvekuti hakuna kujoina mapato apa. Tiri kutaura nezveMDC. Kana MDC yakatadzirana, vanhu vakatadzirana. Atidi vanhu vanouraya musangano nekuti vanhu vakatadzirana. Isusu toda unity. Kana tichida kutaura unity, ngatisataure language yokuti tipesane sevanhu. Ngatitaure language yokuunite. Toda bato one.
Avo vange vari vaimbove munyori wezvemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herao jirinoti makororo masere akange akapakata zvombo akashandisa zvinoputika pachikoro cheGateway akaba mari inoita zvuru mazana maviri ane makumi mashanu emadhora ekuAmerica, $250,000. Newsday rinoti bato reMDC Alliance riri kufunga kuronga zvokuratidzira munzvimbo zhinji munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo mangwanani mangwanani akanaka vashamarari vese nevateereri vese Studio 7. Ulangotaura zvangu zvevanhu avanoenda kuZANU-PF. Asi tikatamadzi because isusu vanhu vacho ZANU-PF hatidi. Hazviiti kuti Obed Gutu ade ZANU-PF. Nemazvo akaimbotaura kumashure tatenda.
Makadei hama dzese paStudio 7. Ndinotenda kuti muri wapenyu washamarari weStudio 7 nevateereri vese. Zviri kuitika kufamba kuri kubva bato rimwe kuenda kune rimwe. Kwese kuri kuitwa nevarume vangu vari kuMDC yavo. KuZANU-PF kwakafiwa newakanzi COVID, saka vari kufungidzira kuti vachaonawo mukana wekuzotora zvigaro. Kana zvezvematongerwo enyika yeZimbabwe,
wana we Zimbabwe wakasarudza Advocate Nelson Chamisa kuti ndiye mutungamiriri wedu ende uye ndiye the illegitimate candidate ye president muZimbabwe. Zvikashandurwa nevane masimba wakashandisa chiuto chavo uye kana wakazama kuda kuipfunzunura sei yaipfunzunuka MDC Alliance. Kuna achamisa ndinoti achamisa musabatwe nepfungwa dzekuchinja zita rebato. Pfungwa yeZANU-PF ndeyekuti kana mukanga machinja zita rebato pamunofunga kuda kuzondoregista rimwe zita kuzeki hamuna mapindiro munorambirwa zvese. Ava vari kudivi rekukopa kaamini icho chavari kuti Poladi wochiita zvavanoda. Haiwa, vanhu vanoziva vemuZimbabwe president wavanaye kana dai vashupike zvakaita sei nezvese zvaitwa nepdp izvo zvekuti vana biti nanani vana kacapulu na kushupika kweZANU-PF kwesu waguti vangu vari muZANU-PF nekare nana munzura wavo wese nana komichi wavo.
Nyangu mana ndine mubvunzo kuti kose vamwe vachibva kune imwe pati vachienda kune imwe pati vachanaunzwa ko isu njegewewo zvadzo dzisina chadzinadzo tichichinja pati tinovanaunza here? Hationi here kuti apa pane mutambo uri kutambwa unova iwo mutambo muswa watisati tamboona munyika yedu yeZimbabwe?
Ini ndinonzi Levi Katuli ndiri kuno South Africa. Ndoda kutaura zvangu pamusoro peavo vagutu vanozvitiva buda kuMDC kana kuti vakuratidzwa sekunge vabuda kuMDC vachienda kunojoina ZANU-PF. Vanogoti vabuda ivo vagara vakabuda kare. Vakatobuda kare muMDC. Zvino kana vachibva kuMDCT vaiza vanobva nekuMDCT zvinova zvarakidzwa sekunge vari kubva kuMDCA and yet MDCT haitoriko. Hakuna bato rinonzi MDCT, kune MDC Alliance inotungamirwa navachamisa. Zvinofunga kuti dai nive studio muchibudisa vanhu vanobva kuZANU-PF vachijoina MDC, chirongwa chenyu chaitotora zuva rese tichingotaura kuti nhingi avaenda kuMDC, nhingi aenda kuMDC. Mavangoburitsa vanoenda kuZANU-PF. Ichava nyika here, ingava nyika, ingava nyika here yekungoti abuda kubanzwa nenzara ojoina ZANU-PF. Izvi ndizvo zvinhu zviri pachena kuti nzara yava munyika zvechokwadi. Ukaona yakubata vanhu vakuru vakaita sana Gutu, zivai kuti nyika yava parumananzombe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vatereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichiongorora chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere cheCovid-19 munyika. Nezuro Zimbabwe yakatambira nhomba zviuru makumi makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 yemhando yeCovaxin kubva kuIndia. Muri Zimbabwe musakanga nekuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakakurudzira vatungamiri vematunhu emuAmerica kuti vakurudzire vanhu kuti varambe vachishandisa mamask vachitevedzera mitemo yekurwisana nechirwere cheCovid-19. VaBiden vakaita chikumbiro ichi mushure mokuona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kukwira mune mamwe matunhu. Nezuro kwekare mukuru weCenter for Disease Control amai Rochelle Walensky vakauza vatori venhau kuti vari kutya zvikuru sezvo zvichiratidza kuti America yave kupinda mune chimwe chijana chechina checovid-19. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti hurumende yava Biden iri kuita basa guru mukurwisana necovid-19 asi mamwe matunhu haasi kuteerera izvo zvave kukonzera kuti huwandu hwevanhu vari kubata chirwere ichi hukwire mune mamwe matunhu. Tabata Dr. Guni, tikatanga nekuvabvunza kuti kubaya nhomba kuri kufamba sei muAmerica.
Tingati danho rekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 muAmerica riri kufamba zvakanaka chaizvo. Tiri kutotarisira kuti munguva pfupi inotevera tichange tava nevanhu vanogona kusvika mazana maviri emamiriyoni vanenge vabayiwa. Pamwe panopinda second half kana kuti muchikamu chepiri chegore rino panotanga mwaka wekudziya tinenge tatobaya vanhu vakati wandei chaizvo vanoraudzira 200 million muno muAmerica. Zvinoreva kuti chirongwa ichiri kufamba chaizvo hurumende yavaBiden iri kuita basa nemazvo. Muchaona zvakare kuti musonde rechipiri remwedzi waApril hurumende yavaBiden ichatanga kushandisa mauto nevamwe vanobatsira munharaunda dzakasiyana siyana kuti vanhu wonje zvavo vanoda kubayiwa vabayiwe mumatunhu ese.
Mukuru weCenter for Disease Control wayambira kuti America inogona kubatwa nechimwe chijana chechina. Mungatitsanangurirawo here pamusoro pemashoko avataura?
Ichokwadi kuti mukuru weCDC vari kuyambira kuti America inogona kubatwa nechimwe chijana chechina checovid-19 kana zvatiri kuona zvakuitika kune mamwe matunhu anotungamirirwa nebato remaRepublicans zvikaramba zvichiitika zvekuti vaakungovhura zveikonomi vaakuregedza vanhu vachiita madira kunana Florida uko vanhu vaakuenda kumuchete kwegungwa uko kwavanonodhigidha vachifara vasina zvekudzivirirwa kuzvidzivirira uye vasina kubayiwa nhomba. Izvozvo zvichaita kuti tiite repeat kureva kuti vanhu vane utachiona vakasangana nevasina tichaona utachiona huchitanga kupararira zvakare. Saka vanhu vakurumidza kumedza kutsinga kuchada. Ndosaka muri kuona kuti vakuru veCDC vari kukurudzira kuti dai tambomira tabaya vanhu vakati wandei tozotanga kuvhura matunhu nematunhu kuitira kuti utachiona husakwire zvakare.
Chii chavati chiitwe kuti izvi zvisaitika?
Hurumende yavaBiden iri kukurudzira kuti hurumende dzematunhu dzisakurumidza kuvhura nzvimbo dzakada sezvikoro, nzvimbo dzekushanyirwa kana kuti dzekutandarira nenzvimbo dzekudyira nedzimwe dzakadaro kune vanhu vasina kubayiwa vakawanda. Nokuti kana vanhu vasina kubayiwa nhomba, vanhu ivavo vanogona kunge vakatakura utachiona kunyange zvavo vasiri kurwara. Zvoreva kuti nzvimbo idzodzo dzikavhurwa, vanhu vakawanda vachatanga kusangana, zvozoita kuti utachiona upararire.
Sei vechidiki vachinzi ndivo vari kukonzera kudzoka kwechimwe chijana checovid-19?
Vechidiki ndo vatiri kuona vakuparadzira utachiona zvakanyanya nokuti vazhinji vavo havakurumidze kubatwa neurwere. Vanenge vakatakura utachiona vachifamba zvavo vasingazivi kuti ivo vakatohutakura uye vasina zvinoratidza kuti vari kurwara, tinoti masigns and symptoms. Asi vakasangana nevamwe vanhu vane miviri isina kunyatsokusimba, vanhu ivavo vakabatira utachiona vanokurumidza kurwara, vanga vanhu vakwegura kana vamwe vanhu vane zvimwe zvirwere zvavagara vainazvo atinoti maunderlying conditions kana mapreexisting conditions, vanhu ivavo vanogona kurwara.
Avo vange vari Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Ambos. anobva kuna Jantal sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi gurukota rehurumende United Kingdom rinoona nezveAfrica rinokurudzira Zimbabwe kuti mitemo ishandiswe zvakaenzana pavanhu vose vashandi vehurumende vanoti vanogona kutanga kuramwa mabasa vhiki rino kana pasina kutaurwa zuva rekuti nhaurirano dzemari dziitwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.